interest from VOA Africa.
Kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wemuvhuro gunyana 13, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa neCOVID-19, vamwe makumi mana nevapfumbamwe vachiwanikwa vaine chirwere chinezuro. MDCT inopa nhengo dzeparamende nemakanzuru vari kubato reMDC Alliance kusvika kupera kwemwedzi uno wagunyana kuti dzinge dzadzoka kuMDCT, kukundikana kwadzo dzodzingwa muparamende nemumakanzuru. Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika oshishikana zvikuru nenyaya yekupindira kwemauto kana kuti kushandiswa kwawo nevamwe vezvematongerwo enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zveutano rakadzivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu makumi mana nevapfumbamwe kana kuti 49 vakawanikwa vaine chirwere chinezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mashanu ane makumi matatu nevasere kana kuti 4538. Vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi maviri nezvitanhatu nemazana maviri ane makumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 126,269. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vava mamiriyoni maviri ane zviuru mazana masere nemakumi mana nezvishanu nezana nemakumi mana nevasere kana kuti 2,845,148. Vakanga vabayiwa nhomba dzose mbiri vakanga vava miriyoni imwe chete ine zviuru mazana masere ane makumi matanhatu nezvitatu zvine zana nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 1,863,136. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zvichakadaro, dzimwe nhomba dzerudzi rweSinopharm dzinosvika zviuru mazana mashanu dzinonzi dzakapinda munyika nezuro kubva kuChina. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vakatenda kustudio 7 kuti nhomba idzi dzakasvika munyika nezuro, uye dzimwe dzinosvika miriyoni imwe chete dzerudzi rweSinovac dziri kutarisirwa kupinda zvakare munyika nhasi kubva kuChina. Bato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Monzora rinoti riri kupa nhengo dzeparamende nemakanzuru dzichiri kubato reMDC Alliance rinotungamirwa navaNelson Chamisa kusvika kupera kwemwedzi uno wagunyana kuti dzinge dzabva kubato iri dzichienda kuMDCT, kukundikana kwadzo dzodzingwa muzvigaro zvadziri. Vachitaura neStudio 7 mushure memhemberero dzekucherechedza kusvitsa makore makumi maviri nemaviri MDC yaumbwa, sachigaro veMDCT vaMorgan Komichi vakati bato ravo rave kuzotora matanho akakodzera ekudzinga vose vasiri kushanda nebato ravo asiwo vachiwana zvinhu kubva kuparamende kana kumakanzuru, izvo zvavari kuzoshandisa mukurwisana neMDCT kwete kusimudzira bato iri. VaKomichi vanoti hapana asingazive kuti bato reMDCT ndiro bato riri pamutemo mushure mekucherechedzwa nematare edzimhosva. Ngatinzwei vachitsanangura.
Hatigoni kuramba tichinyeperana kana tichiamba mahumbwe kana tamba gemu. The truth of the matter is that MDCT ndo iri incharge. Ndo MDCT yakaenda through mitemo, yakaenda through macourts, decision ikapaswa nemacourts. MDCT ndiro bato riri kubhana urongwa OMDC. Zvakamboitika zvokugwisana kuti ndiani ari anofanira kunge achitungamira ibato rinofanira kunge achitungamira programs MDCT zvakapedzwa namatare. Vana Senator Douglas Monzora, vana Maikupe, vana Mudzuri nana Commission vanotungamira MDC. Tisu takasara tine Harvest House. Tisu takasara tichirana tinosoro tichitungamira paramende. Tisu takasara zvakatitungamira maprovincial council. Tisu takasara tichitungamira zvakare malokal government councillors. Tisu now. Hakuna umwe munhu futi wakapuwa simba iroro. Saka tisine simba racho. Saka tiri kuti kana uri member of parliament, kana uri provincial councillor, kana uri councillor wemba government, unofanira kunge uchishanda neMDCT. Kana waramba kushanda neMDCT, tiri kuti enda zvako.
Saka muri kuvapa kusvika riini vanhu ivava kuti vange vabuda nepfungwa yekuti vouya kubato kwenyu here kana kuti voramba vari kuMDC Alliance?
Kwekuti hatina mwoyo wakashata, hatina usiye, hatingori kudzinga vanhu. Chekuti mwedzi waSeptemba wese uyu tinofanira kunge uri mwedzi unofanira kufunga nezvako nezvedu. Takatoisa nhume yedu iri kufamba kumacouncils kumaprovinces vanova maifef Musarurwa local government secretary achifamba achiona namaMP namameya namacouncillors achitaura navo kuti vakomana vasikana nzira yatikinda ndei ngati tikupa gwara direction rekuti tifana kuendawo. Nekuti vamwe vaiti hamusi kutitaurira chokwadi, hamusi kutipa direction. Saka takaanaudza mwedzi waSeptemba somwedzi wekuti ngatitauriranei, ngatisanganei, ngatipani chiedza, ngatiexplainei chokwadi kuwana weMDCT. Saka nhasi rava zuva randatora sezuva rakakosha rekuti ndisvise mumashoko awa, sezvo ndiri national chairman womusangano, ndinotopa direction romusangano. Saka ndataura mazuva awa kuvanhu vese. Hatishadi kuona MP ari muparlamendi asingasapoti zvika zveMDCT. Hatishadi kuona councillor ari mukagovernment asingasapoti zvika zveMDCT. Hatishadi kuona zvakare munhu anonzi ndimeya asingasapoti zvika zveMDCT. Saka tiri kuti kana uri meya usingasapoti zvika zveMDCT, ibva pasvikare papo tise munhu anoziva kuti MDCT ndiyo musangano. Saka iko zvino hatichambosi takafika na kuzeza kana vanga vachipona nekuti because maconstituency MPs tiri kuvaendesa.
Saka chigaro veMDCT vaMorgan Komichi vari parunhare muHarare neStudio 7. Sezvo tichitema tisina kwatakarerekera, tabatawo mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Shachiwayo avanoti bato ravo harishamiswi nezviri kurongwa kuitwa neMDCT izvi, vachiti ibato riri kushandiswa nezano PF kuparadza MDC Alliance.
Mashoko emunhu asina chekutaura akadumbirwa akatsamwa. Mashoko emunhu wekuti pfungwa dzinenge dzasvika pamuganhu. Asi kuona kwatinoita ndekwekuti vanhu vanoziva kuti hapana unovateverera, saka vanhu vanoda kushandisa matactics ezano ekutyisira vanhu, matactics eumbimbindoka hwakafanira hwezano. Saka kungotaurawo, isu tiri bato revanhu, hatina nguva yekumanikidza vanhu, hatina nguva yekuti iwe utamimba yedu tichifosa. Vanhu vese vanosapota President Nelson Chamisa, vanosapota musangano weMDC Alliance, vanhu vanotouya nechido chekubatira pamwe chete kuti tisunungure vana veZimbabwe. Saka izvi zvokuda kutyisidzira vanhu vanenge vakapinda pazvidharo, sezvamunoziva kuti varipo muparamendi nekumakanzuro kuburikidza nevhoti yavakawana yeMDC Alliance nesapoti yavaipuwa naPresident Nelson Chamisa. Saka izvi kungotaurawo kwemunhu anonge achiziva kuti ndiri paumbavha, ndiri pakuba. Saka kuti uchiba unofanira kuita zvigenyapfu zvisizvo zviri pamutemo. Ndosaka mufanira kuchitaura tsinga dzisati dzichibuda. Ndo nyaya yacho yekuti munhu akatsamwa anoziva kuti zvaari kuita zvisi pamutemo.
Asika kunyange muri kuvati vari kushanda pamwe nezano vachizodi, vachangoenderera mberi nekudzinga nhengo dzenyu muparamende, zvinozokubatsira ichi?
Nyaya iripo yatinofanira kuziva inyaya yekuti varume nemadzimai ava vanozviti MDCT nezano PF vari pamubatanidzwa wekuda kuputsa Zimbabwe, kuda kuputsa musangano. Saka inyaya inozikamwa zvisu vari kushandisa mapazi ehurumende zvisizvo kuita zvinhu izvi. Vari kushandisa ministry of local government, vari kushandisa parliament kuita zvinhu. Hazvina, hazvisi pamutemo.
zvinhu zvinozikanwa zvezvakaita zvisi pamutemo asi nenyaya yekuti vane masimba ekupidigura nekumonyorora mutemo wevanhu saka kuti apa vakuda kuratidza kuti asi tinokondirona sisiti isusu tinoshanda nezanhu ndozvavakudakuedza kutaura kuti nguva yekunyengerana hapasina nguva yekuti hapasina kudada nekushandiswa nezanhu zvinoshamisika vakomichi kuti vasvika paextendi yeuruvengo yakadaro vasvika paextendi yekunyatsoita chizano chiri pachena chakadaro chekuti munhu waakutodada nekushandiswa nezanhu waakudada nepartnership yamuri nayo nezanhu pakushonyongura mutemo wenyika
saka mune matanho amuchatora here kudzivirira iyo chenjedzo yapiwa neMDCT
hatina nguva yakuteerera mashoko akaita seivavo isusu tiri pagwara redu ratakasungano nevanhu nyaya yetheses convergence for change vanhu vari kuungana pamwe chete kubva kumativi mana ezimbabwe kubva kudiaspora tese tiri kuisa pfungwa dzedu pamwe chete tiri kuisa energy yedu pamwe chete kuti aiwa takuda kuti sunungure zimbabwe nyaya yekuta timainini nyaya yekuita kubabadzirana yapera enough is enough zvakwana matinyanyira taakuda kupedzerana pabalo
mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Trachiwayo vanga vari parunare muHarare neStudio 7 Studio 7 aina kukwanisa kubata vezano PF kuti tinzwewo zvavanotaura panyaya iyi Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika anoti Crisis in Zimbabwe Coalition neZimbabwe Peace Project anoti ari kushushikana zvikuru nenyaya yekupindira kwemauto kana kuti kushandiswa kwavo nevamwe vezvematongerwo enyika vachiti zvinokonzera kusagadzikana munyika. Sangano reZimbabwe Peace Project mugwaro rakaburitsa rakashora mashoko emutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba yekuti vakarwa hondo yerusununguko havasi kuzoregedza mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vachitungamira nyika vakakunda musarudzo. Vacharamba vakanyora mashoko aya patwitter pavanozviti @jamwanda2. Muna 2017 mauto eZimbabwe akapidigura hurumende yemushakabvu vaRobert Mugabe. Mugwaro remwedzi wanyamavhuvhu sangano reZPP rinoti nhoroondo yemauto yekuramba kutambira zvinenge zvabuda musarudzo inozivikanwa nekuti vakambozviita muna 2008 pakafa vanhu vakawanda musarudzo dzechipiri kana kuti run off. ZPP inoti vanopikisa hadzisi mhandu uye zvabuda musarudzo zvinofanirwa kuremekedzwa. Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDhiwa Mavhinga mugwaro ravakanyorera Crisis in Zimbabwe Coalition vanoti nyaya yemauto ikasagadziriswa panogona kuita dambudziko guru musarudzo dza2023. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata vaMavhinga.
Kana tichicherechedza sarudzo dzakapfuura kunyanya dza2008 tinoona kuti utungamiri hwemauto wakapindira zviri pachena mune zvematongerwo enyika uye zvemunyaya dzesarudzo. Vakataura ivo pachena kuti havadi kutsigira mapatano mapikisa vanoda kutsigira bato rinotonga rezano PF. Zvakare vakapindira munyaya yemhirizhonga yakanyanya yakaitwa mugore ra2008 pakapondwa vatsigire MDC vanodarika mazana maviri. Zvakarewo tinoziva kuti vamwe vatungamiri vemauto vaitaura pachena kuti ivo vari mune zvematongerwo enyika kunyange zvazvo zvisiri pamutemo. Takaonawo zvakare kuti muna mbudzi wa2017 mauto akapindira mumakakatanwa aiitika muzanu PF vakatora divi ravakatsigira ndokubva vabisa vamugabe nechisimba.
Zvinokonzera matambudziko akaita sezvi
dambudziko guru muZimbabwe kuti mauto anopindira mune zvematongerwo enyika vachishandisa chisimba nepfuti dzavanenge vakambambashira ndo zvinotyisa izvozvo. Chingaitwa kuti zvigadziriswe tinoziva kuti mutemo wagara unotodzivisa unoramba kuti mauto apindire asi dambudziko nderekuti hapana zvinoitwa kana mauto akapindira mune zvematongerwo enyika.
Poitwa sei kugadzirisa dambudziko iri vaMavhinga?
Tinodiwa ndechekuti vatungamiri venyika iko zvino vatungamiri vemauto ngavataure pachena kuti havazofi vakapindira mune zvematongerwo enyika nekuti ivo semauto vanomirira mhuri yese yeZimbabwe kwete bato rimwe chete rezvematongerwo enyika. ndoche kutanga chepiri, ndeche kuti masangano anotsigira nyika yeZimbabwe, anosanganisira sangano rekuchemembe kuAfrica reSADC, reAfrican Union, neUnited Nations, ngavarambe vachirovedzerawo kuti utungamiri wemauto ngausapindira mune zvesarudzo. Ndiyo nzira yega ingaita kuti sarudzo dzive pachena nekuti panenge pasisina mhirizhonga inobva kumauto. Uyezve panenge pasina kuvhundutsirwa kwevanhu nekuti vanhu vanotya hondo. Vanhu vanenge vachiudzwa kumaruwa kuti mukaita zvakati masoja mauto achauya okuvhiringidzai. Saka kana vakaziva kuti vanenge vakapombonoka nokusununguka kuvhota pamadiri avo, zvinobatsira kuti mhuri yeZimbabwe isarudze pachena pasina kumbunyikizwa kuti ndivanani vanofanira kuzovatungamira munyika.
Sika ZANU-PF inosimboti hapana chakaipa kuti mauto apindire munyadzi zvematongerwo enyika, nekuti vari muchiuto ava ndo vakarwa hondo yerusununguko, nekudaro hapana mutsauko wakasiyana nebato.
Hazvisi pamutemo, hazvimo mubumbiro remutemo reZimbabwe kuti mauto anofanira kupindira mune zvesarudzo. Tinoziva kuti mukupera kwehondo mugore ra1979 kwakaitwa sarudzo muZimbabwe kuti mhuri yeZimbabwe vasarudze vavanoda kuti vavatungamirire. Saka chinofanira kutungamidzwa muutongi wejichetere weZimbabwe inyaya yesarudzo dzisina kumanikidzwa. Saka mauto ngaarege kufunga kuti vanhu veZimbabwe havana kodzero yesarudzo, ngavaremekedze kodzero iri mubumbiro remutemo renyika rekuti vatungamiri vamiririri vemuparamendi, vamiririri vekumadhorobha vemacouncils vanofanira kubva kuvanhu, kwete kubva kumabaracks kumauto. Hazvisi izvo, hakuna mutemo unodaro.
Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica, vadhewa Mavhinga, vanga vari parunare kuBritain naBlessing Zulu weStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Pepa nawo refadande mutande reNews Walks rine musoro wenhau unoti mutambi wecricket akaita mukurumbira wakanyanya pasirose mumakore adarika Brandon Taylor akadzivisa kechipiri kuti ave kusiya mutambo uyu mumakundano epasirose makore mana mushure mekunge adzoka kunotamba zvakare achibva kuchikwata chekuEngland cheNottinghamshire. Zim Live ine musoro wenhau unoti kambani yeSakunda Holdings, iyo inove yamuzvina bhizimusi, vari kupomerwa nyaya dzeuori mukutengwa kwemafuta edzimotokari, vakuda kwashetagwirei. Nechipiri ichazivisa nezviri kutsigiro rwaichapa kuzvikwata zvenhabvu zvine mukurumbira munyika zvedynamos nehighlanders. Chikwata choga choga chinonzi chichapiwa mamiriyoni matatu emadhora ekuamerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Makadiwo vapakuri venyaya munoti pakuriro news nokutinakidza kudai. Inini chandoda kutaura kuvanhu ndichoti vanhu onaiwo nhamo itaiona taneta nezvazvo. Inini changunoda kukurudzira kuti vanhu hande tonorejesa kuvhota tivhote, ngokuti tatambura kwenguva yakareba. Tichizotiwo kunawo president wedu Nelson Chamisa, musabasa nazvo vaNelson, musavhunduki. Because zvisi zvezita zvekuita munzwa tinei nazvo, sichatoya kuvhotera ndini kuti muite president wedu. Mutiunzire chiedza taneta kuva murimi ngatenhamo.
Pamusoro weStudio 7 mamukasei vashamarero vose, indanichida kungobatsirawo pamusoro pezita kuti dei waro bato redu ragona kuchinjawo zita vangochinja gozi zvataugwa nanamunzura izvi. Kazhinji zvotoitika nekuti vanobatsirwa nebato rekutonga. Saka kungochinja zita nguva iripo kwakangonaka zvako, kuzi hapana chombokona zvavatotaura zvavatotaura, nekuti vari kutotaura zvatinotora takatora. Saka asi vanhu havana, nekuti nyambwe mukatarisa chaiko magungano erufu panoinda vachamisa, panoratidza kuti pane vanhu. Vana Munzura tinomboona vakaunganidza kana vanhu vaviri vatatu, nyangwe vakauya kumanzvimbo dzatogara havakwanisi kuunganidza vanhu. Saka aiwa atishaiwe siwe hope na munzura saka uchinja zita nyango wakashanisa rabiti chero kati ya biti esikungo zwa wati wachamisa ndo watu tibiri chero wakashanisa kati ya ningi asikungo zwa wati wachamisa ndo watu tibiri ya kandulu reji isto waka tangi
Mukasi, kasidu efeze hindi nonza mshutu mdenga ndiri kwa msinapa jino kumbira mashoko uyo muruma nonzi mnangagwa ukutusha tunga kushika madunga miranyanga azi mwari paspano vano wano tunga na mwari ndi nguwe ya mwari yukuti ya gwe aizi jinoda mwari azizi saka hati kwa niri
Mamukasi pasti disi zini ndio zeki mboze mchuma pa Botswana apu pa Zimbabwe apa nufangu wa kurongeka ano utadza ushewa vitupa wita si urumende ngaibone blana asisho ndio lagu chawara na chegu tumatisha aru kuchile mahanzi mara ngaidu kire pa 540 usa kana moro kutawara kuti emene 40 usa kumashure saka urumiti ya ndia sitangu rungeka ya lipa hapo kuma 2017 mshidzika 2018 mshidzika shazwa warunge plus amnangagwa wanakona kutunga nyika ndo kutunga nyika asiche warukono kutunga mira nyika ndo kurukone ya
pa studio 7 makadiko chine urombo ne shakaitu kwa maoria ni zimwe timu South Africa ne Ethiopia chandri kuona buraru kukanganisika pa combination Chino zibore combination. Wanga tuli vanhu vari kutambira kunze kwenyika nevanhu vari kutambira munyika imwe vanenge vasina combination. Saka dei zvaita kuti next time ngotambisa vanhu vane combination vanhu vagara vari munyika imwe munga vatambe imomo. Vana billiati vasiye kwavari, vana musona vasiye kwavari nekuti kugweza kwavanoita ikoko inye combination yavo nevanhu vari ikoko. Saka ma kusvika kuvatambisa uko combination inenge yararasika. Saka panoda kuti pagadziswe ipapo pa combination.
Koma jonga po tatara po koma na ezano kana mchindinzwa bvumai kusakara hapana chindisingaperi zvazopera since from 1980 hamukanganisi mimi ndimi wano munogona shua munotaurati imimi zvinhu zvese munongo tinogona maticha eita zogadzirisa tazogara nao pasi ha kutambirisa 20,000, 24,000 boni zanoka maondonganyika kana musina defeat tora idiga aende kuita kochi kao tono ti hamikombesi tinongokumba tora idiga aende kuita kochu maoria maybe pamwe tinopinda umu 2020-22 World Cup andi hamuna defeat 2,000 miles isusu muna nechiono tinomuziwa nekuti tisu wano tiri kurarama mati munyika yezimbabwe imima hapana uchamunomboona aiwa zvidiba saa tinongokurudzira nawese vari kumamisha uko vari kuzumba uko vari chinoi vari bulawayo vari honde valley ndiwai pekuvhotera pana chamisa ndo pane shanduko chinja madiro
dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Boka rinoona nezvekuferefetwa kwenyaya muAmerica reFBI nemugovera rakaburitsa gwaro rakambenge rakachengetedzwa rine chekuita norutsigiro runonzi rwakapiwa zvizvarwa zveSaudi Arabia zviviri zvinopfurikidza mwero zvakarwisa zvivakwa zvemuAmerica musi wa11 Gunyana muna 2001. Gwaro iri iro rine mapeji 15 rinodonongodza kudyidzana kwevarume vaviri ava nevanodyidzana neSaudi Arabia vari muAmerica asi haripi umbo hwekuti vakuru muhurumende yeSaudi Arabia vane chekuita here nekurwiswa uku. Gwaro iri iro rakaburitswa zuva rekurangarira makore 20 kurwiswa uku kwaitika ndere kutanga kuburiswa kubva pakapiwa mvumo nemutungamiri wenyika vaJoe Biden yekuti magwaro anga gara asingazivikanwe neveruzhinji aburiswe. Hurumende yeSaudi Arabia yakanga yagara ichiramba kuti haina chekuita nekurwiswa kweAmerica uku, uye muzinda wenyika imwe America vakazivisa kuti vakatsigira danho rekuburiswa kwemagwaro aimbinga akachengetedzwa aya senzira yekupedza nayo zvipomerwa zvekuti Saudi Arabia yaive nechekuita nechiitiko ichi. Vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yesangano reZimbabwe Citizens Initiative vapromise Sunday vanoti kuburiswa kwegwaro iri kune veruzhinji chinhu chakakosha zvikuru sezvo zvichibatsira vakarasikirwa nehama neshamwari kuti vazive zvakaitika.
Gwaro rakaburiswa iri igwaro rine 16 pages rakaitwa declassified kana kuti rakabiswa kubva mumagwaro akachengetedzwa zvinova zvakaitwa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden. Igwaro reimwe information irimo zvakaitika pa9/11 zvakanga zvakachengetedzwa nekuda kwekuti zvinogona kunge zvakanga zvisinganatsozwisisika kuti zvinobatanidzira here vakuru vakuru vedzimwe hurumende nezvakasiyana siyana. Asi pari zvino raburitswa pajecherere kuti ani naani anoda ari kuruona akwanise kukuruona.
Saka izvi zvinobatsira zvakadii kune vanhu vakarasikirwa nehama neshamwari pakurwiswa kwakaitwa America muna 2001 iko?
Zvinobatsira zvakawanda nekuti vanhu vakawanda vane hama dzakafa pachiitiko ichocho vanga vari kutsvaga yatingati yaclode kana kuti vanatsonzwisisa kuti chii chakaitika kuhama dzavo. Saka zvinobatsirawo izvo zvokuti zvinovapawo umwe umbowo hwakawanda, uyezve kune mainsurance companies nemamwe mapato akawandisa zvikuru kwazvo vakanga vakatoisa malawsuit vachida kuita sue hurumende yeSaudi Arabia kuti ine zvayaiziva kana kuti yakanga iri muurongwa hwe9/11 ihwohwo. Saka bepa razobuda iro rinenge rinoratidza kuti pane dzimwe nhengo hadzo dzinova dzakadzi nhengo dzehurumende yeSaudi Arabia dzakanga dzichitaura nevanhu vakaita chirongwa chasi pari kunzipo hazvisi kunatsokuchenjeseka kuti hurumende yacho chaiyo chaiyo yeSaudi Arabia yakanga ichizviziva kana kuti yakanga yakatuma vanhu ivavo.
Saka kuchenurwa kwaitwa hurumende yeSaudi Arabia uku kunosiyawo papi zvipomerwa zvayanga ichipiwa, nokuti tinoona kuti vakawanda vanga vachingonongedza kuhurumende iyoyo?
Tinoona kuti kwavari sehurumende zvinogona kuvajekesera kuti varerutsire kuti vanhu vakukwanisa kunatsotaura zvakanaka kuti tarisai muone magwaro kana kuti investigation dzakaitwa dziri kuti chenura. Ndoonawo zvinogona kuvabatsira, asi panguva imwe chete iyoyo tinoonawo kuti vaJoe Biden varenge vari kuratidza kuti vari kugunununa zvikuru kwazvo nekubatanidzirwa kunoita Prince weUnited Arab Emirates vachinziwo kuti vanopomerwa pakurawa kwakaitwa mutaki wenhau wemuAmerica rudzi Khashoggi. Saka zvinhu zvacho zvinongowanika kubatana batana kari kuitika kuti unatoona kuchenurwa chakusha kwaita hurumende yeSaudi Arabia zvinogona kuzvinetsa.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yesangano reZimbabwe Citizens Initiative vapromise Sunday vari parunare kuSouth Carolina muno muAmerica neStudio 7.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa neCovid-19, vamwe makumi mana nevapfumbamwe vachiwanikwa vaine chirwere ichi nesvondo. MDCT inopa nhengo dzeparamende nemakanzuro vari kubato reMDC Alliance kusvika kupera kwemwedzi uno waGunyana kuti dzinge dzadzoka kuMDCT kukundikana kwadzo dzodzingwa muparamende nemumakanzuro. Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika oshishikana zvikuru nenyaya yekupindira kwemauto kana kuti kushandiswa kwawo nevematongerwo enyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndiri muWashington DC, ndini Jonga Kandemire, ndichiti moswera zvakanaka vateereri.